mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Kwanisa kuwa nesu mchurumba chedu chanasi Ini ndini tanuno kawande Ngiri mu Washington DC ndi chiti yezu noe shuri mchurumba chanasi
Takuda kuti ure mekezo wa ticha umbra irizi Unge uriko kutia ushuri mangu anaredu rezito Rengeri chifamba munyika mangu anarewa na wedu Rengeri riko shilo vila papure mekeza ticha kuti anga arimunu wa munyika
Nasi izwa riku chirecheza wala irizi pasipose
Kiliku wola vitu za waru kwenye asi saruzo dute itua Kutuenda ndetilo gati na saruzo kwa wotu kwe sebe na mtu wakanzi kukashaika munu unga waku kuna wana waka siya basa
Matore MDC Alliance Rinoti Richard Rambeli Nesaruzo Zaro Munazita Iyi ndio mimwe yemisoro ya nauza idu za nazi Ichiba kuno kustudio 7 iri mu Washington DC Bazi rezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zvuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi masere nevasere 7888 nezuro vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi vachitapurirwa munyika Vapora munyika vanoita zvuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6359 Nasi nyika dzinopfuura zana pasi pose dzichacherechedza zuva revarairidzi Musi wa 5 Gumiguru izuva rakatanga kucherechedzwa makore ese kubva muna 1994 riri zuva rekutenda varairidzi vose mukupa kwapo ruzivo kuvanhu pasi pose varairidzi vemuZimbabwe vanotarisirwa kuungana muguta reGweru mudunhu reMidlands apo vatungamiri vemasangano anomirira varairidzi vachataura kuvarairidzi pamwe chete nokuverengawo mashoko ekurudziro netsigiro anobva kuna mamwe masangano evarairidzi nevashandi pasi pose 5 Gumiguru rakadzikwa sezuva rokucherechedza varairidzi nesangano revashandi reInternational Labour Organization neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kuti zuva rokucherechedza mabasa akanaka anoitwa nevarairidzi rinocherechedzwa panguva iyo varairidzi vari mumatambudziko akadzama muZimbabwe uye apo hurumende ichibata varairidzi nenzira isina kunaka
asi izuva rekurangarira varairidzi pasi rose paine timu yekuti teachers leading in crisis and reimagining the future saka tinorikoshesa zvikuru uye tusangana panguva yekunge varairidzi tine dambudziko muno muZimbabwe kunyanya rekunge takagara kudzimba tisina zvikwanisiro zvokuti tiwane kurarama kuti tinge tichienda kumabasa nekuti employer wedu haasi kukwanisa kutipa mari panguva yatinechida mari Mpila wedu ari kutarisa matambudziko edu, oregeza kwa adresa matambudziko edu. Saka isu sevarairidzi, tine timu yedu yatinayo muZimbabwe.
Dingindira renyu kana kuti timu yenyu inoti.
Yekuti restoring teachers dignity. I timu yatirikuuya panguva yekunge uremekedzo wemurairidzi washoreka nekuda kwezvaari kuwana uye zvaari kupiwa. Saka tiri pakuti murairidzi ange achiremekedzeka.
Saka zvara nasi muchari cherechedza sei sevarairidzi.
Tinenge tiri kugweru takaungana asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Patichazofamba tichaonyito dzedu nhasi. Uyezve tine vatatumira kuti vanga vaende kuhurukuro pane hurukuro dzanzi nemu na employer wedu dzinge dziriko vachange variko zvakare. tange titaura tiri mumu abudurumu mune waenda asi pa tiri pa ground tange chipa kuti nyuto dzedu idzodzo kuti panguva ino takuda kuti uremekedzo waticha womurairidzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe ririko zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Zvimwe zvamuchange muchitaura pamusoro pazvo ndezvipi?
Dzimwe dzenhaurirano dzatichange tichikurukura muzuva ranhasi maringe netimu yedu iriko Global World Teachers Day ndedzekuona kuti panguva ino yedambudziko yatakasangana nayo COVID-19 zvii zvimwe zvatingaite kunyange patinosangana nematambudziko akafanana neakamboitika ecyclone idai yekuti zvikoro zvakaparadzwa panguva ino yeCOVID-19 zvikoro zvakambomiswa zvii zvingaitwe kuti dzidzo inge ichienderera mberi kunyange munguva yematambudziko ndo zvimwe zvekumwe zvatichange tichitaura nazvo tichikurukura nezvazvo sevarairidzi muzuva ranhasi.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kugweru nestudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti havana ruzivo rwekuti mari inosvika madhora manomwe nemashanu yekuAmerica, US$75, icharamba ichipiwa vashandi vehurumende here sezvo yakange yanzi inopera muna Gunyana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari iyi inova COVID allowance yaizopiwa kwemwedzi mitatu. Vari pamudhandegere vari kupiwa madhora $30. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe diyi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Varayiridzi nhasi vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari yavari kutambiriswa. Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Joe.
Hapana chakajeka chakataura pamusoro pe $75 COVID allowance. Chatakangoona chete ndeyekuti yakaita zvindakupa zvindakutorera. Varairidzi vakaiwana 2 months mwedzi wechitatu ikabva yadini tangowana isisipo yatorwa nehurumende. Chimwe chinonetsa ndechekuti even mari yacho iyoyi varairidzi vakawanda havasati vatoikwanisa kuitora kubva yekutanga kwacho.
Nechikonzero chei chaizvo isiri kutoreka mari iyi nekutika hurumende yakati yavepo?
Nokuti zvichitaurwa zvainzi inoita munostoro account munhu okwanisa kuzonotenga nayo, asi vese vakazama kuti vamboita izvozvo hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti aise munostoro account. Vazhinji vanhu vaitotravhela vachibva kumarural area vachienda kumabhengi vachingonzi haisati yanaka, nanhasi havasati vatoiwana. Saka iyi mari inoti hazvindakupa zvindakutorera isina mutupo uri kliye uyezve isingauyi zvakajeka ende inenge ichinyepa kuti US$75 iyo isiri, vanhu vese vakaiwana vakatoikonvedza kuisa mumaRTGS ndokuti vaiwane. Hapana munhu wakawana US$75. Saka isusu zvekunyengetera herisadza mutope sevanhu vakuru hatini. Chatakanzwa hurumende ichitaura uyezve tinokalamadza ndochokuti yakati ine cost of living adjustment yakati ichange yabhadhara by musi wa2 October. Padambudziko riripo kuti pahurumende ndeyekuti isu hatina kumbokumbira cost of living adjustment.
Chii chamakakumbira vazhowa? Handiti manga muchiti muri kuda kuti mari iwedzerwe here?
Takakumbira kuti isu tinoda salari dzedu dzaitambirwa navarayiridzi muna October 2018 yatinoti restoration of the salary's purchasing power. Ndo zvinoda varayiridzi izvozvo. Mwana anokumbira huvewo mupanyoka. Saka ndo dambudziko rine hurumende yekuti inoita zvayada asi isingadi kuti titaurirane paine yatinoti collective bargaining. Iyo inoda collective bargaining plus inoda kuti isarudzire vashandi vanhu vanovatungamirira.
Munorevei apa vazho? Mungajekesa here?
Iyo organization inonzi Apex Council mandate yayo yakapera kudhara, vaifananga vaita 2 years, iko zvino vava mugore rechi5 vasina mandate. Ende tiri kutonzwa kuti vakaita iko zvino imwe inonzi confederation Urutonzi kuti confederation yacho yekuti vanhu vatungamiriri nai ndo vanoenda muchechi vopana zvinzimbo maorganization asingazvizivi sei.
Ese maonere yenyu chii chinofanira kuitwa kana pachida kuumbwa sangano rakadai?
Kana tichida kuti aizvo tinofanira kunge taita mafederation. Maunion leaders, imwe union imwe neimwe yodamwa kumusangano wecongress wekusarudza vanotungamirira. Asi hurumende inoda firefighting, inoda vanhu vainoita romance nayo vekuapexikanza. Saka zvese izvo ndo zviri kunetsa hurumende kuti haimiri pachokwadi.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita, richiti kumiswa kwakaitwa sarudzo nehurumende hakuzi pamutemo. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa mazuva matatu apfuura kuti sarudzo dzose dzichambomiswa pamusoro pecoronavirus. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vaudza Studio 7 kuti bato riri kutonga reZANU-PF rave kuzvidza hurumende. Vashachayo vati hurumende iri kushandisa chirwere cheCovid-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu.
Sarudzo dzinofanira kuti dziitwe, nekuti sarudzo ndo dzinobudisa munhu anofanira kutisandira vanhu. Nekuti mutungamiri haasvike ega, mutungamiri anotsvikwa nevanhu kubudikidza kunge vaita musarudzo dzakacheka. Saka zvakataura ZANU zvekuti vari kumisa sarudzo ndonyaya yekutora korona kuipoliticisa kwatogara tichitaura, nekuti havazivi zvinoti zviitwe, havazivi zvekuti zvinofanira kuita kuti zvibudire zvakanaka. Saka tiri kuona zvinhu zvavari kuita, asi sarudzo dzirikutoitwa. Tiri kutoendera mberi tichinogadzirisa sarudzo kumawodhi kwese kune mufakanzizi. Kukashaika munhu ungava kune vanhu vakasiya basa zvese zvichiugadzira. Tisinofanira kuziva vanhu nechi ndicho kuti kune mawadhi mazhinji nekumamps mazhinji kuvakadzingwa zvisiri kutemo, isu tinopinda musarudzo imomo panda protest, nekuti vanhu ava vakadzingwa zvisiri pamutemo. Vanhu vakapinda musarudzo wa2018 vakahwina zvine mutindo, vakakwapaidza vanhu veZANU-PF vakapinda muparamendi kumeka vanhu. Izvezvo kuita kwakuba akuba kuti vanhu kuratidza kusaremekedza vhoti inenge yaisa munhu kusaremekedza kodzero.
Zvino kana mukaenderera mberi nesarudzo idzi, iyo hurumende ichiti aiwa, zvinhu zvafamba sei ipapo kana hurumende isina kubvumirana nazvo?
Haichabvuma zvichafanira kuti zvitoitika, nekuti ndo vanhu vataura paya kuti vanhu vakuenda vasarudzo kusarudzwa. Saka zvichatoitika kuti tichapinda election, election ichaitwa, haisi kuzotadza kuitwa. Hachatoziita kuti zvitoitike, ndo vacho vanofanira kuita, nekuti election pane zeki. Saka zeki ndo boka rakaiswa neconstitution kuti rane maelections. Saka ndo tinofanira kuti tipe gwara kuti tofaa sei, kuti munhu akaramba paka kutomuka otaura zvaaida. Nyika itinoberwe like that, nyika yakavatungamirirwa pasi pemutemo. Ndekutora korona kuita kutika weaponi, chombo chekurwa nacho zvepolitics. Zvese zvatikaira kana tichitaura kuti hatifaniri kuzviitika, nekuti chirwere chinofanira kuti chine zvinhu zvinoteedzerwa kuzi musaita zvakati zvakati kuti chirwere chisapararira. Saka izvozvo zvatinoteedzerwa pasi pemutemo unonga waitwa nevana mukoti nemadhokotera makuru, ndo zvavazvifanira kuteedzera kuti zvava zvekutora coronavirus kuita sepolitical weapon.
Inini bato renyu pane mashoko arakambosvitsa here kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu tapana kuboitana anonzi maconsultations aya, nekuti totarisirana zvekuti boka rezeki iri rinofanira kuti rirambe richitaura nemastakeholders kuti zvakamira sei. Dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inyaya yekuti ZANU-PF yakangoto kuti ZANU-PF yangofanana nehurumende.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti ZANU-PF haisi iyo yakamisa sarudzo asi hurumende. Vati mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa, vachiti bato reMDC Alliance rizire magweta avasingavoni achichukora mitemo inenge yadzikwa nehurumende.
Ya ivone kuti ZANU-PF haisi yakabana ma yakapostpone ma by elections. Akapostpone ne government. So the difference between pa government ne the party. ZANU-PF haine inochokita ma by election MDC.
Vanoti vachaenderera mberi nesarudzo idzi. Dzama by elections vachiti ZANU-PF iri kuda kushandisa chirwere che COVID-19 senzira yekudzvanyirira vanhu munoti chinazvo
nyaya kuti kwanzi tichaenderera mberi first of all ndoda kuti kana government ikati maborder tavhara kana government ikati hakuna ma airlines achapinda muZimbabwe nyaya ye COVID kana government ikati kune curfew nyaya ye COVID nezvakawanda wanda zvinenge zvichitaurwa ne government ma government yes all over the world. Vakita the same thing yokupasa mitemo yokuti pavanoona kuti pane lupo yokuti COVID-19 inowedzera manhamba vanovhara ende kana vakaita foresee kuti muna November or December kune maactivities akawanda holiday time vanhu vanenge vachitravhela vakawanda vachida kupinda kupisa kati kada kuti tiite maby-election nguva idzo dzen stuff zvinogona kukonzeresa kuti vanhu nokuti vanhu vange vachimuzva from one place vanata zvinogona kukonzera kuti chirwere chenhengere chese COVID chiparanire futi nyika yese ende izvozvo zvo government inenge isina kwanisa kuzodii kuzvibvumidza saka kana government yati aiwa maby election topostpone tozokuudzai kuti muchamaita rini ndo zvinotevedzerwa nevanhu vesima citizens yemuzimbabwe I'm sure vemdc alliance vanogara vachitaura kuti theyare law abiding citizens even champisa anogara achitaura kuti ave law abiding citizen uye kuvemdc toona kuti vazhinji vacho vane maprofession yavo vanenge vamalawyer ende haugoni kuti kana mutemo waiswa negovernment iwe somunhu anoziva mutemo uyo uchishanda nomutemo nguva dzose ndobasa rako oramba kuti handidi kutevedzera mutemo unenge uchiitika aiwa tinoziva isusu kuti kana munhu asingadi kutevedzera mutemo unenge waiswa nenyika shamhu inomunhu inenge yakamumirira kuita zvaunenguva dzousaita wochiona kuti mutemo unokupandukira sei
avo vange vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunare kucanada nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Jirinoti zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa zvange zvisingakwanisi kudzokera kunyika dzavo pamusoro pemitemo yekurwisa coronavirus vave kubvumidzwa kudzokera kunyika dzavo vasingaendi kumuzinda wenyika dzavo muHerald mekare makurukota ehurumende matatu nhasi anotarisirwa kuita musangano nemasangano anomirira varayiridzi kuti vaone nzira yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vehurumende Daily News rinoti nyika dzeUnited Kingdom neAmerica dzakurudzira zvekare kuti hurumende yemuZimbabwe ipindudze zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi kuti nyika ibude mumatambudziko airi uye kuti nyika iwane rutsigiro rinobva kunze yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
bhozi isusu tanguva takuvara anofanira kutoitwa bhozi mai tanguva takakuvara nenzara hapana munhu angambotenga chingwa chinosvika kuma$100 but tiri kuona zvinhu zviri kusvika kuma$100 hapana kana anything that can subdevelopa munyika muno chatatu tomboona chitori nani hapana kana one saka tiri kuti maelections ngaatoitwa bhozi tida kusarudza mutungamiri wenyika watinoda kwete nondipwa kwete unozvida
kazuwai kazuwai pa studio 7 makadiniwo kazuwai mose mose muri yeZimbabwe zviri kuitwa izvi nezeki zvichiitwa nezampf nana kupe zvoratidza kuti muzimbabwe havatevere chinhu chinonzi maconstitution havatevere chinhu chinonzi maelections kureva kuti kana sarudzo dzose dziri kuitwa muno munyika vari kuriga zvapachena kuti chigumba anoriga maelections saka akushandisa strategy yemarigiro anoita maelections kuti anogadza vanhu vasina kuvhoterwa nevanhu ndivo ugoti ndimi makakodzera kunge muri pazvigaro izvozvo zvatongova pachena chete nemuono iwoyo saka kana nyika ino ikaita hondo chigumba akonzeresa hondo
mamunga sei komose vachiri Studio 7 harikuva ndimufundisi vamoyo ndainge ngotaura mashoko maringe nokubatwa kwakaita President Donald Trump nechirwere checoronavirus avo vari kurapwa nemishonga yakasiyana siyana aiwa ndoda kungotenda kuti mwari kudenga vaite zvakanaka nokuti hachisini chitsva nokuti takanzwa President Donald Trump vachitaura naye kuti muna Oktobha vaccine itanga kutestwa saka kubatwa kwavakaitwa necoronavirus takabva tangoti ndozvimwe zvimwe zvavaireva ziya kwavati sezvo tiziva kuti vari kurapwa kuchipatara kana ivo vakarapwa vakapora kududzira kuti chinyangwe nevanhu vese vaamerica vanenge vaakutotanga kurapwawo nemushonga wakanga vachitaura kuti kutanga muna Oktobha vakisi yange yaapo saka kuona mutungamiri iye achienda mberi achitanga kurapwa kana kubayiwa maindeki zvinhu zvinenge zvakanaka kune veruzhinji nokuti zvinhu zvakakosha kana lidha akatanga abatwa ivo vanozoteverawo vakazongorapwawo
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika vadonald trump avo vari kurapiwa pachipatara chewalter reed muguta rebethesda padyo newashington dc nhasi vambobuda muchipatara vari mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo avo vakaungana pagedhe rechipatara ichi vatrump nemudzimai wavo vakazivisa nechina kuti vakange vabatwa necoronavirus nyanzvi mune zveutano dr frank guni vaudza studio 7 kuti vatrump vari kupiwa mishonga yakawanda vachiti mishonga iyi ichiri panhano yokuedzwa uye haisati yave kuwanikwa kuvanhu vese vese vamwe vana chiremba vepachipatara ichi vashora zvaitwa navatrump vachiti kumbobuda kwavaita muchipatara kunopinza vanhu pangozi kunyange hazvo vange vakagadzirirwa kuti vasapomera vanhu utachiwana hwecoronavirus
zvatiri kunzwa ndezvekuti prezidendi vari stable kureva kuti vari kurwara havo asi vari nani havasi panhovo zvekuti havagoni kumuka vachiri kutambirwa asi ndingade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatsokuvabatsira here sezvo vachangoitanga imwe yacho somuenzaniso umwe unobayiwa directly muvein remdesivir unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera ndo patinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei mishonga yavari kupiwa iri kubatsira
tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa vanobvumidzwa kudaro here
aiwa murwere anenge asingabvumidzwe kuti apote achimbobuda achino
kula panze izi ndezve matongerwe enyika mnoona kuti vanhu vakawanda vakaungana vakaungana pa ruzhowa rwechipatara cheautority vachivanamatira nekuvakurudzira kuti vapore nekuchimbidza saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo asi dei anga ari mumwe munhuwo zvake hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavirus umbopota uchibuda panze hazvitombobvumirwi
pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa
aiwa iye zvinoizvi vatrump ndingati pavakatanga kumishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy inogadzirwa nekambani inonzi regeneron mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus masoja iwayo anonzi regin covid-2 yakatanga kupiwa vakazopiwa zvekare remdesivir iyo yatinozivawo zvakare kuti semishonga iyi iyo monoclonal therapy neremdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti one kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here saka izvezvi tingati vane monoclonal therapy vane remdesivir kouya dexamethasone yavawedzerwa saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 iyi saka tingati munhu ari kutamburirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro kurapwa kuri kuitwa vatrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuWashington DC nestudio 7
emuno muharare akatiwa natichiputa mbanje vakanga mangara kuna maticha edu aiwiiwi chamango chati
Purisa kamboka kambonetsa kanobva kumchakabvu Andy Brown sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhasi izuva rokucherechedza mabasa evarairidzi pasi pose
bato re MDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Chadonoka Wange ndiri muwashington DC ndichiti mosora zvakanaka.